Tinotenda mwari nema organizations akaberekwa mu United States of America nema prayer lines. Saka kupera kwe gore rino muna November takaiti end of year revival. Itakanga tiri kutenda mwari nekutichengeta mushure mekunge tasangana ni madambudziko akawanda zvikuru kubudikidza nekufirwa kugara kwedu mudiaspora nezveupenyu zvakasiyana siyana. Saka takaiti a very successful end of year revival. Mukudaro takaronga zvakare kuti mukutanga kwegore tive tinosangana pamwe chete tichinamata kutange gore redu. Rwendo rwekunamata mabvira pamwe. Muchizezuru vanoti rwendo rwemujecha mabvira pamwe. Saka taone kuti isu sevana weZimbabwe, vana vekuAfrica vari kudiaspora vanozi naJeremiah muriko namatai, murikorora nai, murikoitai zvose sekunge muri kunyika yekwenyu. Tiri kusimudza Jesu pamusoro-soro, Mwari wedu pamusoro-soro, Mweya Mutsvene ari mutungamiri wedu, tiri kubatana pamwe chete. Ndo pakabve pfungwa yedu yekuti sekuti tiri ma-prayer line, tiri ma-organization, tadii kubatana pamwe chete tichinamata Mwari wedu watichengeta kusvika pakadai. Isu ngei tiri pano nhasi, zvinoreva kuti tine donzo, saka nevana wedu, nemhuri dzedu, nema-organization, nema-prayer line, vana weZimbabwe. Tichabatana muzoom tichinamata Mwari mu beginning together revival.
Zvakakosha sei kuti vanhu vawanikwe vachirumbidza Mwari pakutanga kwegore nyanya kudiaspora kuno?
Ndingati kwese pane munhu wese angoripo kungopinda chete muna kugadzirira kutanga kupinda muna 2022 chinhu chakakosha. Shoko raMwari rinotitaurira kuti tangai kutsvaga umambo hwaMwari nekururama kwahukwese, zvimwe zvese zvotera. Hazingaiti Miss Marvelous kuti titange gore tisina Mwari, nokuti Mwari ndo wane bigger picture. Ndiwe Mwari wane zviro zvese, vanoziye mberi kwedu, ndo vanotitungamirira. Saka zvakakoshesesa kuti tisimbisane pakunamata mukutanga kwegore. Munoziva kuti vanhu vanoite ma-10 days ekutanga kwegore, kuparure gore, kupinda mugore. Saka mberi kwedu Mwari ari kutungamira, asi isusu tabvire kuita yield, tabvire kuita sarenda kuna Mwari kuti tititungamirirai tega hatikwanisi. Timu yedu iri kutaura nekuti tarisai Mwari ari kuita zvinhu zvitsva. Zvinhu zvitsva zvipi? Zvavari kuita. Tingaziva sei zviri kuitwa naMwari? Zvitsva zvavanoda kuita tisiri mwavari. Saka donzoro ndingerokuti tione zvaMwari ari kuita tiri kufamba nawo.
Chirongwa chenyu ichi chinenge chiri kutanga nguvai, uyezve vanenge vachida kupinda pachiri vanopinda sei?
Chirongwa chedu chichatanga musi weSunday January 2nd, 9 PM Eastern Time, 8 PM Central Time, 6 PM Pacific Time. Tinenge tiri kuramba tichishambadza tichipema Zoom link edu. Last time petakaite end of year revival, it was very successful. Takanga tiine kubatana kwakanaka, vanhu vachitaurirwa tichiramba tichiadvertise. Saka tinokutendai nekuti matipoi mukana wekuti tiwe tinoshambadza izvo Mwari ari kuita munoti America mukutanga kwegore 2022.